Bato MDC tirinoti riri kuratidzira kusafara nemamiriro ezveupfumi zvichionekwa nekuvharwa kwemakambani akawanda zvichisiya vanhu vakawanda vasina mabasa. Bato iri rinoti nyaya yehuori hwebato riri kutonga reZANU PF yakonzerawo kuti zvinhu zvomere vakawanda munyika. MDC inoti vanhu vekumanikaland vanofanira kuratidzirawo nenyaya yekutsakatika kwemari yemangoda ari mudunhu ravo. Mutungamiri wenyika waRobert Mugabe ndio vakataura kuti mari inosvika mabhiriyoni 15 yainge yabiwa. Mutauriri weMDCT kumanikaland vaTrevor Sarwaka vanoti gadziriro yavo iri kufamba zvakanaka chose.
Ndikada kuti ndizivise mhuri yeZimbabwe kunyanya wekumanikaland kuti tiri kuenderera mberi neurongwa hwedu hwemarch iriko musi wa25 June unenge uri mugobera. Tichaita marchi kubva pasa kubva Baitwo tofuura paswimming pool takananga pamusika. Tinogumisira parichaungana paMikos Park. Vana veZimbabwe kumanikaland vachiratidzira kusada kwavo matongerwo ari kuitwa nehurumende yaRobert Mugabe.
Vasarwaka vanoti mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vari kutarisirwa kunge vari pakuratidzira uku. Vasarwaka vanovazve umiriri weMutasa Central mudare reParamende vanoti nyaya yehuori kuminda yemangoda kwachiyadzwa iri kuvashungurudza zvakanyanya sevana veZimbabwe.
Ndingati chinhu chiri kunyanya kutaurwa mazuva ano chinotibata zvakanyanya kumanikaland inyaya ye15 billion iri kunzi iri kushayikwa naRobert Mugabe nehurumende yake, iyo yakabva kuchiyadzwa. Inova mari yatinotarisira sevanhu vekumanikaland kuti yaifanira kunge yakashandawo zvizhinji muupenyu hwavanhu vekumanikaland. Ndo chinhu chekutanga icho. Pfungwa yeZANU PF yekuti vada kuunza mabond notes inyaya yatiri kuramba zvachose, nekuti tinoziva isusu upenyu hwatakararama muna 2008 kuburikidza kwemabhera cheki anova angopiwa rimwe zita rekuti bond note. Saka nyaya iyoyo iri kutishatirisa uyezve ndozvimwe zvatiri chiratidzira.
Vasarwaka vanoti kuvharwa kwemakambani mamutare kuri kuita kuti vanhu vakawanda mudunhu iri vanonge svosve nemuromo.
Edu kudhara kwakuchina na PG wana Zimbabwe kuchishandwa wana Karina Quest pachigadzirwa mota, asi izvozvi hakuchina, kwati tonho kunyarara. Saka vana vemanikaland vari kuchema kuda mabasa. Apa hurumende yaMugabe payaikambeni yaiwimbisa kuti ichapaonho 2.2 million jobs, nanhasi hatisati taona kana rimwe haro. Tiri kutoona mabasa anga aripo achiangira kupera. Saka chimwe chinhu chatiri kuratidzira tichiti tiri kuda mabasa mukati menyika ino.
Vaimbo vemurwiri wehondo yerusununguko vaIvan Mbengo vanova mudzidzisi pachikoro cheAfrica University kwaMutare vanoti kuratidzira ikodzero yevanhu kana paine zvinhu zviri kuitwa nehurumende zvavasiri kufarira. VaMbengo vanoti senyaya yemabond notes haifanirwi kumanikidzirwa kuvanhu zviri zvikuru kana vachitarisa zvakaitika kumashure panguva yemabhera checks.
Pane nyayazve yekubisa kana kusamanikidza vanhu munyaya dzezvemabhizinesi. Inanza zviri kutaurazve kuti nyaya yemabond notes haifaniri kuimpozwa ba. Pane nyaya iripo futi yekuti consent of the governed. Isusu ruzhinji tinofanira kunga tichinga tichiudzwa. Pamusoro pezvo nje ndiri kutaura zvizvi zvinoenderana nebumbiro reZANU PF, zvinoenderanazve National Pledge, zvinoenderanazve National Anthem inoti izvo ruzhinji rugutswe, vashandu vatuswe. Saka zvese zvinhu izvozvi zvisakaitwa ngemwazvo zvinhu hazvifambi zvakanaka.
VaJames Mupfumi inyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCenter for Research and Development CRD. VaMupfumi vachitaura vari parunhare vati kunyange hazvo ratidziro dzaisashanda kare asi panguva ino dzinokwanisa kupa pundutso. Vanoti panguva ino zvava kuda kuramba vanhu vane pfungwa dzimwe chete vachiita monera pamwe sezvo bato reZANU PF rapatsanuka kusiyana nakare. Nekudaro ratidziro dzinokwanisa kupa mutsauko pane kuti vanhu varambe vakanyarara. VaJazz Mutsekwa munyori anoona nezvemukati menyika muMDCT avo vati vanotarisira kuti pakuratidzira pavo panenge paine vanhu vanosvika kana kupfuura zviuru gumi sezvo ruzhinji rwevanhu munyika yose rwaomerwa neupenyu. Kuratidzira uku kwakatotenderwa nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lloyd Damoyo.